manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 7 2019 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyanga hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Maringe nekushanda kwatinoita nevanhu vanoshungurudzwa. Pakumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa
masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vedzisvondo vaparura hwaro yekuti munyika muitwe nhaurirano vamwe vapinda munamato uyu vachishora zvikuru kusaenda kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano uyu avatumira sachigaro webato ravo reZANU PF amai opa muchinguri kashiri kuzovamirira Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe marati tachido chikuru chekugadzisa matambudziko akatasana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Momaduku nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero rinobva kwamuri ngekuti ngegwinyiso takavaona vana veisungwa veiiswa musitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiini choitika nguva imweni kusungwa hapana chavanoziya tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vati musangano ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutaurisana. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika makakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda saka tanga tichiti isu semakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yokunamata asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu vamutata vati danho repirira vachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika
tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tibva panapa tinoonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangane manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira saka makereke akamirira kuti vachita izvozvo ndofunga ndoe next step yatinoda kuti titore kuti utungamiri wemakereke tigadzire tione kuti ndevanani vangaenda vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane na vachamisa kuti bopoto riripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika ite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Tinotenda makereke nekuti makereke haana kwaakarerekera. Makereke kunyanya-nyanya ZCC, vana UDASOS, vana ABC, vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapato, rekuunganidza vatungamiri vakasiyana-siyana. Ndozva tinotarisira kuti zvivandudzwe, zvigadziriswe zvakanaka, tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana. Kwete kuusha vokunze, asi kana zvarambawo, zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro, vatiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvimbikana, vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house ndechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushaidzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisisana. Ko kanopindamo katadza kubuda mumba make. Saka isu tinoda kuti zvinhu izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana. Hakuna munhu anongoti ngatitamba tose tisati tawirirana. Ngatiwirirane mafambiro, tawirirana. Chechi ndiyo inogona kutibatsira kuti yananisa. Tawananiswa pamwe chete, tochitanga kukokana kudzimba, kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kudzingagara vazhinji. Izvozvo zvinozouya, asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa neripi chokutanga. Chechipiri, pane nyaya dzakawanda. Ndine maMP kutaura kudai andinotungamirira, asi kurara mudzimba, vamwe vari muzvitokisi. Izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nokuti hatigoni kutaurirana. Umwe akasungwa muromo, hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko. Saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika. Ngaadzokere kumabharaki munyika mawane runyararo, vanhu vofamba zviri nyore.
Vachitaura vakamirira vamunangagwa, amai Opa Muchinguri Kashiri vati zvaitwa nevedzisvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu, vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika.
Constant interactions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panhauriranwa pakati pehurumende, chechi nevanhu vese. Makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe.
Vedzisvondo vanamatirowo mutungamiriri wakanaka munyika, kupedzwa kwehuori pamwe nerudo munyika. Musangano uyu wakokerwa neZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe pamwe neUDASOS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano anomirira varairidzi vari pakurangwa mabasa anoti kunyange hazvo varairidzi vari kutyisidzirwa munyika yose, vacharamba vachienderera mberi nekurangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiri werimwe remasangano aya reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti vari kutambira nyunyuto dzakawanda chose kubva kuvarairidzi vari kuti vari kushanyirwa muzvikoro vachivhundutsirwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, pamwe nevechidiki rimwe bato rezvematongerwo enyika ravasina kudoma nezita. Dr. Zhuo vanoti varairidzi vanokwanisa chete kudzokera kumabasa kana hurumende yakatarisisa zvakare mari dzairi kuda kuvapa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Ndingati kurangwa kuri kuenderera mberi, varayiridzi vakawanda vachitaridza kujoina kurangwa mabasa, asi dambudziko ratasangana naro ndorokuti muzvikoro mazara vanhu vanenge vati vari kubva kwapuresident, vamwe vepeace, vamwe mapurisa, mayuthiwo emapolitical parties, and vese vari kubvumbidzira maticha kuti industrial action ine zvokuita nematongerwo enyika. taona maheadmaster akawanda anoita zvekuti anenge achitita vakapiwa instruction yekuti maticha ngaadzoke kubasa. Saka pane vamwe vakutobhadhara vanhu vemumavillages kuti vanobvundidzira kunogara maticha mulocation kuti adzoke kubasa, vachitevena kuti kana vakasaregera kudzoka kubasa kuzodzidzisa vana vavo vanovapisira mudzimba.
Asi munofunga here kuti pane chingashandurwa nekuramwa mabasa kwamaitawo kuti tiona kuti svondo rave kutopera muri pakuramwa mabasa?
Isu kana tatingafunga kuti pane chingashandurwa, tingatambogara taenda pakuramwa mabasa. Tinofunga kuti zvinhu zvese zvinoshandurika kana vanhu vakapa nhaurirano dzamandorokwati nguva yekuti vanhu vataurirane. Hationi chinganesa kuti tishandure pane kuti tipe $50 chiti ndiyo kushini. Hurumende ine chido chokuti tive needucation yakanaka, inokwanisa kusandura zvinhu ikapawo pesendeji dzemaincrement dzakanaka.
Asi mune tarisiro here kusangana nevashandirwi kuti munge muchiedza kutsvagana muri imomo?
Isu kana nhasi taiko vakati titaurirane, tinenge tasuduruka kubva paya patiri tinoda nhaurirano dzakadaro. Asi dambudziko racho ndeyekuti tiri kudhila nezvigogodza zvinofunga kuti zviri nani kubvundidzira varaidzi tozotaura nevatungamiriri vavo tambovadzosera kuzvikoro. Saka isuwo tiri kuti hatimi takazotaurira navo tadzokera kuzvikoro, varaidzi vacharambawo vakaramwa mabasa kusvika tambotaurira navo.
Vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, vaOK Machisa, vanoti nhaurirano dzinoda kuitwa pasina kunyeperana nekuchichidzirwa kuitira kuti dzibudirire.
Ndinoona kuti chakanakira Zimbabwe ndechekuti tiumbe Zimbabwe tese, tiende pasi tinotaura tese. Asi ngatiregei kuti kana taakunotaura poita umwe munhu anenge ane pfuti yaakaviga kumusana.
Kuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama, avo vanovezve sachigaro weMDC mudunhu reMaryland, vanoti hazvigoni kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatungamire nhaurirano dzine pundutso, asi kuti patsvagwe munhu kana sangano rakazvimirira rinomira semuyananisi.
Vanhu ava vakagara pasi vakataurirana, zvine ndichida kuti pave nesokutaurwa ndaita, pave necivic society, pave nemachechi, pave ne mapato ematongero enyika vagowirirana kutuda kugadzirisa yatinoti iyo National Transitional Authority. Iyoyo National Transitional Authority yakaiswa pautungamiriri ichitora vanhu vose vanobva kucivic society, kumachechi nemapato anoita nezvematongero enyika zvinofamba, uyezve nekuti mauto asapindura munyaya dzematongero enyika.
Asi mutauriri weTransparency International muZimbabwe vaFrank Mhlapo vanoti sangano ravo iro rinoongorora nyaya dze uori pasi rese rinoona sekuti Zimbabwe haigoni kufambira mberi kana isina kugadzirisa nyaya dzeuori munyaya dzemari nezvematongerwo enyika. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum Muzvare Blessing Gorejena vanoti sangano ravo rinoshuvira kuti vakatyorerwa kodzero dzavo nekushungurudzwa vapinzwewo munhaurirano dzine chekuita nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kuitira kuti inzwi ravo rinzwikwewo.
Nhaurirano yese ingaitwa haifanirwe kusiya vanhu vakashungurudzwa mumashure kuti zvichemo zvavo zvizivikanwe, uyezve kuti panzwisise kuti manidzi avo ndeapi, ivo vanofungawo sei nezviri kuitika izvi.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vanoti vese vane chekuita neZimbabwe zvisinei nekuti ndeve matongerwo enyika here kana kuti kwete, vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurawo munhaurirano dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kuratidzira kwakaitika mwedzi wapera kwakaona kodzero dzevanhu vakawanda dzichityorwa nemauto nemapurisa. Britain neAmerica dzakabuda pachena dzichishora hurumende yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Asi hurumende inoti yakaisa masoja mumigwagwa senzira yekudzivirira kodzero dzevanhu vasinei nekuratidzira uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vashora zvikuru kuferefetwa kwavari kuitwa nekomiti yedare reCongress. Komiti iyi iri kuferefeta vaTrump nyaya dzemari pamwe nemabhizimusi avo. Hurumende Central African Republic yenyurirana chibvumirano cherunyararo nezvikwata gumi nezvina zviri kurwisa munyika iyi. Izvi zvabudirira mushure memasvondo akawanda pachiitwa nhaurirano dzerunyararo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvinofadzwa nematanho enhaurirano akaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro pamwe nevemakereke vaitawo munamato nhasi ekuti munyika muite nhaurirano. Vamwe vanenge vachiti vamwe ndo vanoti havafungi kuti vaMnangagwa vari kuita izvi nemwoyo wose, asi kuti vari kuda kubata kumeso vatungamiri venyika dzemuAfrica pamberi pemusangano weAfrican Union uyo uri kuitwa muAddis Ababa kuEthiopia svondo rinouya. vaMnangagwa vanonzi vakatotumira nhume dzavo dzinoti vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaParents Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutsvangwa vachienda kuZambia pamwe navaPatrick Chinamasa vachienda kuBotswana kuti vanofanopira mamiriro yakaita zvinhu. Ukuwo mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa havana kupinda musangano wakashevedzerwa navaMnangagwa neZuro vachiti vanoda nhaurirano dzinotungamirwa nemunhu asina divi raakarerekera kwete navaMnangagwa vavasiri kutambira semutungamiri wenyika. Nekune rimwe divi vaMnangagwa havanawo kupinda musangano washevedzerwa nevemakereke nhasi, asi kuti vanga vakamirirwa kumusangano uyu nasachigaro webato ravo reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri. Mibvunzo yavepo ndeyekuti kana vaviri ava vachinzvengana pane chichabuda here munhaurirano idzi, kunyange hazvo vamwe vatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo vakapinda misangano iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mukuru wesangano reCenter for Good Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nemisangano yatanga iyi.
Zvunhu zvakanaka chaizvo, nokuti mukarangara pakagadzwa vaMnangagwa vakati inini am a listening president. Saka zvazvinongoreva ndozvokuti masangano amachechi naivo vezvematongero wenyika vakati huyai tisangane tione kuti pamunogunun'una napo ndapapi tipagadzirise. Asi chinozoshamisa ndechekuti vamwe vanoda, vamwe havadi. Asi tikazonzera kune zvevematongero wenyika ndopanoona kuti they are not genuine, they are not serious about solving my problems enyika ino. Toendako kune vamachechi ivava ndopanoona kuti vachakapindana nadhiabhurosi, havasati vanyatsokutendeuka kuziva kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Nokuti kana uri wechechi zveshuwa ukakokwa iwe otadza kuenda, zvinotoshamisa kakuti kana kuchechi kwacho unenge uchiparidza chii.
Vamago,
nhaurirano chinhu chinoratidza kuva machuwa kana kuva vanhu vabhazera. Asi kana pachinzi pari kuda kuitwa nhaurirano, pane zviga zvakawanda zvinofanira kuti zvicherechedzwe kuti pave nenhaurirano inobuditsa pundutso kana kuti inogadzirisa zvinetswa zviripo. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiratidze kuti tiri kurevesa kana tichiti tiri kuda kuti tiite nhaurirano. Chechipiri, panofanira kuti pave nehurukuro tisati taita nhaurirano idzodzo. Hurukuro dzinotibatsira kuti titi oraiti tonosanganirana kupi tichiita nhaurirano, nekuti venyu inokosha. ndosaka muchinzwa vanotamba nhabvu kune inonzi home and away. Saka haungaramba uri pahome chete. Kochiuyawo zvekare nyaya yekuti ndiani achange ari mutongi gava panhaurirano idzodzo. Saka handioni sekuti nhaurirano dzakaitika nezuro idzi dzatanga nhaurirano dzezvokwadi dzichagadzirisa humhondi huri kuitwa nemauto nemasecurity forces munyika kurohwa kuri kuitwa vanhu mudzimba mavo. Zvimwe zvinhu hazvitombodi hurukuro, zvinongoda kuti mapurisa aite basa ravo, vanhu vari kutyora mutemo vasungwe vaendeswe kumajeri, vakasungwa zvisiri pamutemo vabuditswe vadzokere kumhuri dzavo.
Vachiri mhanzi, kana pachiitwa nhaurirano hapafaniranga here vanhu vachingoitawo kunzvimbo dziri neutral nezvavataura izvo kuti panofanira kuita mutongi gava?
Munotaura chokwadi, asi ndiri kuona sekuti tinokanganwa chane zuro nehope. Pakaita dispute muno muZimbabwe yokuti kuwahwina maelections ndiani. Vamunangagwa pana pavakambotaura kuti ndahwina, asi vachamisa vakataura kuti ndahwina. Vakati oo zvakadaro, chirega tiinde kune vanga vachiita basa iroro. Vakaita basa iroro nobva vataura kuti vamunangagwa vahwina. Vachamisa vakati aiwa handizvo. Nobva vamunangagwa vakati zvakanaka, ngatichiwana anotiyananisa ndokuenda kumakoti, ndopane nyaya ipapo. Saka zvazvinoreva mukatarisa mastatement nhaurwa dzaitaurwa navamunangagwa nenhaurwa dzaitaura vachamisa zvakatosiyana.
Timbopindirawo hipo papo.
Pindai vamaguhu, pindai.
Vamunangagwa is part of the problem. Ndivo commander in chief of Zimbabwe Defense Forces. Ndivo vane mauto ari kufamba door to door vachipwanya dzimba dzevanhu, vachirepa madzimai, vachirova varume, vachiridza nyere live ammunition, vachiuraya macitizens. Is part of the problem. Havachikwanisi manje kuti vachiti kune vanhu vari kuponderwa masupporters avo, vochivati huyai kumba kwangu kustate house kunoku tiite hurukuru hwekugadzirisa dambudziko. Zvakafanana nekuti mbudzi dziri kuchema kuti tapedzwa nemapere, then chifu wemapere wochiti huyai kuno mubako rangu tiite hurukuro tigadzirise kuti mungaite sei kuti murege kudyiwa. Vanoenda ikoko vanosvika vachinodyiwa. Ndosaka ndiri kuti ini paidiwa nzvimbo iri neutral yekuti vanhu vanofila safe.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezano PF vagadzira chirumanzu vachitaurawo vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri weNorton mudare National Assembly vatemba muliswa vambosiya chigaro chasa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa muchine mekunge mutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichaongorora vamuliswa nevamwe vatatu muchine mekunge imwe kambani yaiongororwa nekomiti iyi yamhangara kuti vamuliswa nevamwe vavo vakanga vakumbira choko muhomwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda vati komiti yepamusoro-soro muparamende yeStanding Rules and Orders Committee ichagara pasi yodoma nhengo dzekomiti ichaongorora vamuliswa nevamwe vavo vatatu mushure mokunge imwe nhengo yedare iri vadudzai mataranyika vazivisa dare kuti nyaya yakabuda mubepanhau reHerald nemuvhuro inosvibisa chimiro cheparamende. Bepanhau reHerald rakaburisa nyaya yekuti vamuliswa nenhengo dzekomiti yavo dzinoti vaPrince Svanda navaAnele Ndebele veMDC Alliance nava Leonard Chikomba veZanu PF vakakumbira mazana mana ezviuru zvemadhora kunava J.R. Goddard. VaGoddard muridzi weimwe kambani yaiongororwa nekomiti yavamuliswa nenyaya dzeuori huri kuitika kukambani yeHwange Colliery. Zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yemudare, vamudenda vati nyaya iyi ihombe uye inoda kuongororwa.
And protect the image of Parliament and its committees and members.
Nyaya iyi inofanira kuongororwa senzira yekuchenura dare rino, makomiti aro pamwe nenhengo dzaro.
Moshure meizvi vamuleiswa vati ivo munhu akavimbika nekudaro vaona zvakakodzera kumbosuduruka apo ongororo iyi ichange ichiitwa. Vamudenda vatambira izvi vakati Standing Rules and Orders Committee ichadoma achasanobata chinzvimbo ichi panguva ichange ichiitwa ongororo iyi. Pari zvino MDC nezano PF dzinonzi dziri kuongororawo nhengo dzadzo panyaya iyi. Nyaya yeuori kuwange yatsviriridza muparamende uye vaimbove mubhodh rekambani iyi vakaudza komiti yavamuliswa kuti pane makambani akawanda akaita seyava Godard neyava Shepherd Tundia nemamwe ari kumora kuwange asi kambani ichisara isina chinhu zvekutadza kubhadhara vashandi. Gore rapfuura vamuliswa avo vanozvimirira muNational Assembly vakamboda kusiya basa rasachigaro wekomiti iyi mushure mokunge nhengo dzezano PF dzaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane chikamu mukambani iyi Vanik Hook Stratton vape umbowo maerano neuori huri kuitika mukambani iyi. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vaudza dare resenate kuti mauto akapinzwa mumugwagwa mushure mokunge mapurisa akurirwa nevanhu vaikonzera mhirizhonga vachipindura mubvunzo kuti bazi ravo riri kuita sei nenyaya yekuti pane vana vechikoro vave kutya kuenda kuzvikoro vachitya masoja. VaMatema Danda vati vana vanotya vanhu vanovashungurudza kwete vanovachengetedza asi vati vakasununguka kuenda kunzvimbo dzine vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwemasoja.
Ndiri kupumira honorable senator vati kwezita rechikoro kana zvichigona nemvumo yenyu nevamwe inini nemota
mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vati kunyange hazvo mitsetse yave kutanga panzvimbo dzinotengeswa mafuta emotokari munyika mune mafuta akawanda anokwanira munhu wese. Vati mitsetse iri kukonzerwa nenyaya yekuti vane dzimotokari dzinotakura mafuta vakambomira kutakura mafuta sezvo vaitya kuti motokari dzavo dzingapiswe panguva yemhirizhonga yaiitika pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Vagumba vati Reserve Bank of Zimbabwe yakatoisa parutivi mari inokwana kutenga mafuta emakore maviri. Vati apo nyika iri kushandisa marita mamiriyoni manomwe nemazana matanhatu ezviuru edizeri nepetro pazuva. Pari zvino vari kutenga marita anodarika mamiriyoni mapfumbamwe pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano pamwe nezvingaitwe nevanhukadzi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vedzisvondo vanoparura zvine mutsindo musangano wekuti munyika muitwe nhaurirano. Varayiridzi vanoti kunyange hazvo vari kutyisidzirwa vacharamba vachirangwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.